musangano wataita wafamba zvavo zviri nani pana mamwe mazuva takwanisa kutaurirana na deputy minister vatonga emuzenda kuti tinyatso kuva nelist yemanegotiators chaiyo inonge yakatenderanwa isina unenge achigunun'una tigare pasi uye vatikumbirisa sevamiriri vevashandi kuti dai waro tarega kuramba tichiita zvekurwisana vashandi vachitambura saka vati isusu tinofanwa kuti tisaisa gavhumendi parumananzombe pokuti inogona kuzongoti chero zvayaita isina kutaura nevashandi gavhumendi inotarisira kuti vashandi vange vachikonsautwa panenge pachitaurirwa nyaya dzemihoro yavo nemashandiro avo saka tatobvumirana kuti mangwana tiite musangano wokuti tione kuti tingakwanisa here kuva nemanegotiators 9 anodiwa negavhumendi asi ari manegotiators anofadza masangano ose anomirira vashandi nokuti pataurwa nyaya yekuti hapana munhu une sangano rake rinomirira vashandi vehurumende asingadiwo kutaura nhunha dzavo kuhurumende malecturer anodawo kutaura nhunha dzavo maloya anodawo kutaura nhunha dzavo vashandi vehurumende vakawanda zvino kana tongoti kana kuti varayiridzi voga ndovongova nevanhu vanotaurira vanhu vose hazvizobudiri zvakanaka
nhasi musangano uyu wapindwa nevamiriri vemasangano ose here tichiona kuti panga paine kunetsana zvakare
hapana vanga vasipo hapana kana sangano rimwe rinomirira vashandi vehurumende ranga risipo zuva ranhasi
iwo musangano wamuri kuita mangwana mune tarisiro here yekuti unofamba zvakanaka tichiona kuti pagara paine makakatanwa yekuti pamasangano gumi nemaviri pachidiwa mapfumbamwe matatu anosara ndeapi
kana vanhu vachitaurirana zvakanaka nokuti kunoti vapfumbamwe kwozouya vamwezve vapfumbamwe vanenge vachinzi maalternate kureva kuti kuri kubhora ndomasabu saka vanhu vakataurirana zvakanaka vanhu vanokwana